Haleluya.
Amen.
Handisi kuzotaura zvakawandisa zvekutora nguva yangu. Nekuti nguva yacho yakaita yakadyika kudhara. Haleluya. Vakuru vese ndotenda vakwaiswa kare. Uye ndokwaisa mukuru ari pakati pedu, Pastor Chipara Shina Mama. Utungamiri uri panzvimbo panapa nechicha Jesu Kristu. Haleluya. Ndakumbira vanotiverengerawo, mutiverengerewo nekuchimbidza kuverenga kwamuri kuita muchatongondibatsira vanhu kunzwisa kwendima dzatu kuti ndigoparidza. Verengai Bhaibheri soko ramwari, mabasa aapostora chapter 3:2 kusvika pa10. Mabasa aapostora chapter 3:2 kusvika pa10. Mumwe munhu ngauende pana Johani chapter 2:1 kusvika pa11. Johani chapter 2:1 kusvika pa11. Kana mapabata motiverengera hedu mari vachitire zvakanaka.
Ndichaverenga shoko kubva kumabasa avapostora kubva pachapter 3 kubva pavhesi ya2 kusvika pane ya10. Inoti, zvino mumwe murume chirema kubva padumbu ramai vake akanga achitakurwa, vaimuisa zuva rimwe nerimwe pasuo wetemberi wainzi Wakanaka kuti akumbire zvipo kuna vaipinda mutemberi. Iye akati achiona Petirosi naJohani voda kupinda mutemberi, akakumbira kuti apiwe chipo. Zvino Petirosi akamutarisisa naJohani, naJohaniwo akati titarire. Akavatarira achiti ndichapiwa chinhu navo. Asi Petirosi akati, sirivha nendarama hatina, asi chandinacho ndinokupai. Nezita raJesu weNazareta, chifamba. Akamubata ruoko rworudyi akamusimudza. Pakarepo tsoka dzake nezviziso zvetsoka dzake zvakasimba. Akakwakuka akamira ndokufamba ndokupinda navo mutemberi. Akafamba achipembera achirumbidza Mwari. Vanhu vose vakamuona achifamba achirumbidza Mwari, vakamuziva kuti ndiye aigarira zvipo pamusuo Wakanaka wetemberi. Vakakatyamara zvikuru nokushayiwa nezvaakaitirwa, nokushamiswa nezvaakaitirwa. Ndichaverenga shoko kubva kubhuku yaJohani pachapter 2 kubva pavhesi ya1 kusvika pane ya11. Nezuva retatu muchato waivapo pakana yeGarirea, naamai vaJesu vakanga varipo. NaJesu navadzidzi vake vakanga vadanwawo kumuchato. Waini yakati ichizoshayikwa, mai vaJesu vakati kwaari, havachine waini. Jesu akati kwavari, ndineiko nemi mai, nguva yangu ichigere kusvika. Mai vake vakati kuvaranda, itai zvose zvaanokuudzai. Zvino kwakanga kune makate matanhatu amabwe akanga aiswapo netsika yavaJudha yokuzvinatsa, rimwe nerimwe raizadzwa nezviyero zviviri kana zvitatu. Jesu akati kwavari, zadzai makate nemvura. Ivo vakaazadza kusvikira pamiromo. Akati kwavari, cherai zvino muise kumukuru womuchato. Vakandoisa. Zvino mukuru womuchato akati aravira mvura yakasanduka waini, asingazivi payabva, asi varanda vakanga vachera mvura vaiziva. Mukuru womuchato akadana muwaini akati kwaari, munhu mumwe nomumwe anositanga abudisa waini yakanaka neisinganaki kana vanwa kwazvo, asi iwe wachengeta waini yakanaka kusvikira zvino. Ichi chiratidzo chake chokutanga Jesu akaita pakana yeGarirea, akaratidza kubwinya kwake, vadzidzi vake vakatenda kwaari.
Haleluya. Tinotenda Mwari nesoko raverengwa. Ndakuti tinzwe soko ndima dzakati kuti Mwari wangu uri kutibatsira. Inhoroondo yataverengerwa muBhaibheri soko raMwari ndapamusoro wenyaya wokuti God surpasses our expectations. Mwari wano muitiro wokupfuurira zvatinotarisira. Haleluya.
Amen.
Dai taizoyesa uverenga Bhaibheri soko raMwari pandima dzakati kuti tinokwanisa kukonfirma masoko atiri kutsanangura. Kuti Mwari kuita kwavo kuti kazhinji vanopfuurira mwero wezvatinenge tichifunga isisu kana kuti kutarisira.
Amen.
Haleluya. Taverenga Bhaibheri soko raMwari panyaya yatonzwisa zvakanyanya. Murume akanga anonzi Bhaibheri. He was about 38 years. Akaberekwa namai wake kubva mudumbu ramai wake chiri chirema. So unokona kuti akanga ari helpless. Akanga asina mabatsiro aigona kuzviita. So akangokura upenyu hwake vaimutakura vachienda naye kumusuo wetemberi. Geti retemberi rainzi wakanaka kana kuti gate which was called beautiful. Ndopaisumudzwa asinogadzikwa kuti agone kuwana chouviri. Iye tarisiro yake nekukura kwese kwaanga aita akanga anojairira kuti ndomararamiro andanga ndakutoita. Vachimutakura rutini yekumutakura vachimisa pagedhi retemberi. Zvino mumwe musi Bhaibheri rinotaura kuti panguva dzenhatu nguva dzatiri masikati yaive nguva yekuenda kunonamata kutemberi. Vanhu vakawanda vaienda vachipinda kunonamata. Iye akanga achifunga akati ndikaenda kunogara padhuze netemberi pane vanhu vane mwoyo wakanaka vanganidzwira tsitsi vakaona urema hwangu. So vanhu vaitopfuura vachimusiyira something. Haleluya. Vaiva maalms vaiva nezvavaimupa kuti agone kubatsirika because he was incapacitated from the mother's womb. Haleluya. Akaona varume Peter naJohani vachiuyawo kutemberi sezvavaiita nguva yese. Hanzi avatariri chaka chajaira kupinda pfungwa dzake aigara aiziva kuti ndida kutowana something. Ava vari kuuya varume ava vane chavachandipa. Bhaibheri riri kuti Peter akati tarira kuno. Murume akateerera akatarira kune Peter naJohani. Zvivanzi siriveri nendarama hatina asi chatiinacho nezara Jesu Kristu weNazareta. Simuka ufambe. Haleluya. Mune simba muzita raJesu Kristu weNazareta. Nezara Jesu, simuka ufambe. Haleluya.
That God is specialized pakuita zvinhu kudarika mwero wemafungiro edu. Haleluya. Zvakamushamisa kuti zvingaitike herei zvari kutaura panapa izvi.
Nokuti akanga shasira sirivheri nendarama. Peter akati ndipe ruoko rwako. Akamukakanura. Murume akagona kusimuka. Bhaibheri riri kuti hanzi akasvetuka akapinda mutemberi navo. Akanda unomira kuti vanhu vese vaone uchapupwa kuti Mwari vanogona. Haleluya. Akatanga kusvetuka-svetuka. Akatanga kurumbidzawo Mwari. Nyaya yakatoshanduka. Musambo wakasiwa wakachinja. Wava munhu wekurumbidza Mwari kwete kupema Mwari. Haleluya. Mwari wekumusoro kudenga vatiitire zvakanaka. God specializes in doing things that surpass our expectations. Ndomunhu kuti anzi Mwari. Dai taifunga Bhaibheri soko raMwari tichiona kuna Razaro Maria na Marita vanga vafirwa nehanzvadzi yavo zvikanzi ishe wamunoda uya wafa. Soko rechipiranga rekuti wafa rekutanga ranga richinzi warwara. Jesu akambomira. Haleluya. Kuuya kwamukwakwa Jesu waifunga kuti ari kuuya kuzobata maoko. Haleluya. Havana kurangarira kuti tichazotokwasa naRazaro tikamwa tii naRazaro. ndiani wazviita ndimwari vanogona kuita zvinobatikidza mafungiro edu muupenyu hwako chii chauri kuona as a situation yauri kutadza kuti igone kubatsirika ibasa here mwari anonopa basa rekuti uende kuita supervisor kana kuita manager kana kutotanga kambani yako ndimwari
haleluya ndine hama yangu takakurukura takakurukura nehama yangu handa kuiudza kuti ndichataura nezveni
vakadadi takakurukura vati chikoro takaita asi mabasa acho ari kunetsa ngata mwari varivo vachakurangarirani vaenda basa vaita kuita basa kunoshandira mumwe munhu asi vakapedzisira vaona kuti havafani kutishandira mumwe munhu vanofanira kunoshandirwa nevanhu mwari vanoshandira musama haleluya munhu aibhega akapedzisira ava kurumbidzawo mwari pataverenga pepisoko ramwari pamuchato wepakana wegaririya mai vajesu akaenda kuti vaperewa nevaini vanhuvanoripana zvokanzi nai mhai zvinei neni zvamuri kutaurira panapa mari haana kuteerera zvakadaro vakangoenda kunoudza vadzidzi nevanga varipo kuti imimi itai zvaanenge akuudza kuti muite ndo upenyu hwemukristu unofanira kuita zvanzira mwari uite hauite kubvunzwa kana mwari vasinga vachiita chimwe chinhu haleluya ita zvanzina mwari uite vakanzisa zvaimakati about 20 to 30 gallons one gate pfungwa dzenyu ngadzichene magate haazi kamurikufunga pfungwa dzenyu ngadziita zvakanaka haleluya magate akazadzwa ari matanhatu kusvika pamuromo bhaibheri adaro zvikanzi chicherai yaiswa iri mvura endai munopa mukuru wemutambo wemuchato kuna master of the ceremonies ateste iye mozopa kuna umwana noda kuti mukuru wemutambo akasina kuziva kuti yatorwa kupi akanoshamisikawo ndobva akaidza muridzi wemuchato zvokanzi douya pano padhuze kuive wachengetedza waini yakaisonaka kudarika yatanga iya zvakamira sei haleluya pachimhanyika tinoti panga paita ngandure ngandure idoro rinodhaka zvakanyanya vanhu vaitaitira muchaiwa muchaiwa indoro rekupedzesera rinenge ravowedzerwa mvura kuitira kuti vanhu vangowara iko asi pakabudira ngandure pekupedzisera kwemutambo chii chaitika ndimwari vanoita kudarikidza kufunga kwevanhu your situation yakamira sei saka kude kune kuna mwari uri mwana wechikoro uri kutarisira kuti kuti upase mwari vanogona kuti usangoupasa chete vanopa madistinction because ndimwari all knowledge all wisdom all understanding belong to God vanokupa mwari uri kuda marriage haleluya marriage inomine mufaro uri kuida mwari havazokupa marriage chete vanokupa marriage ine mufaro ine rugare ine maromafadzo nokuti ndimwari haleluya uri kuda vana bhaibheri sokora muritsanangurotizvo job afirwa nevana vese job vana vese vakati tsvai kufa hanzi mwari vakazopa job vanasikana vanga vakanaka kudarika vekutanga ndimwari vanogona kukupa mbenembe pamakumo mwari wokumusoro kudenga vakuropafadzana vakutei zvakanaka.
Thank you for watching.